manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, Gumiguru 26, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vovhura dare idzva reparamende zviri pamutemo. Israel nezuro yakatumira mauto nemotokari kunorwisa muGaza kwechinguva chipfupi. IMF yoyambira Reserve Bank of Zimbabwe kuti ikaramba ichidhinda mari. Zimwe dzinotsigirwa negoridhe zvichabva kuti upfumi unange kumawere. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vatambira ndokuvhura zviri pamutemo dare idzva reparamende kuMount Abden mudunhu reMashonaland West. Dare iri chipo kuZimbabwe kubva kuhurumende yeChina uye chibvumirano ichi chakatenderanwa pasi peutungamiri hwamushakabvu vaRobert Mugabe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chanhasi vaMunangagwa varumbidza zvakanyanya China nechavati chipo chechivakwa chitsva.
Pandakaenda kuChina muna 2018 ndaiva nezvinhu gumi zvandaida. Pazvinhu izvozvo ndaida vatibatsirewo kuvaka paramende itsva sezvo yatanga tiinayo yaive diki. Hama yedu vaXi Jinping vakati vanozotibatsira nezvinhu zvina kusanganisira paramende sechipo.
VaMunangagwa vati China kuburikidza nemutungamiri wayo vaXi Jinping iri kutsigira pamwe nekurwira Zimbabwe kumatare makuru akaita seUnited Nations Security Council. Vatiwo China iri kushora zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Varumbidzawo China vachiti yakabatsira kugadzirisa magwenye emagetsi emarasha kuhange 7 ne 8 uyewo kugadzirisa nhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport. Vange vakatungamirira chikwata chevekuChina vatangwa ino vebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nebudiriro reInternational Development Cooperation Agency vati chivakwa ichi ndochivakwa chikuru chaitwa neChina kuchamhembe kweAfrica. Vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change vange vari pachiitiko chanhasi asi vakamboramba kuenda pakuparurwa kwekutanga basa kwenhengo dzeparamende vachiti havacherechedzi vaMunangagwa vachivapomera mhosva yekubira sarudzo. Kochicha pakuti vaende kudare nasi. Vanokokera nhengo dzebato iri mudare reparamende vaAmos Shubaya vaudza Studio 7 kuti vanga vasinei navaMunangagwa asi kungovhurwa kwedare ravachashandira.
Hatina kuenda kuna vaMunangagwa, taenda ku handover ceremony yangaitwa nenyika yeChina kuparliament yevana vesap.
Vanokokera bato reZANU-PF Pupuraito Garepi vati zviri kuitwa neTriple C hazvina nematuro ose.
Tiratidzo zvekuti vari kuona kuti nyika haisi kumira, nyika iri kufamba, tiri kutoshanda takavavarira kuvaka Zimbabwe. Saka ndinofunga kuti zvauyawo munjere dzavo kuti aiwa zvimwe taakutosara.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro uye vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinonyadzisa kuti Zimbabwe vakirwe dare rakakosha zvakadai neimwe nyika.
Tokundwa nemarodhizha vakavaka paramendi iyo yatanga tangotsitsirana imomo. Changuungana imomo yatanga tisikatakwani kuti zvechokwadi hurumende yedu inotiudza kuti neupfumi hwese hwatinawo senyika takakonewa zvechokwadi chokwadi kuzvitiwo paramendi yedu inosimbo yekuti tiri nyika iri sovereign yakazvimirira inotada nezvairi. Apa taakupuhwa paramendi vema China.
Vati wo kunyange hazvo chivakwa ichi chichinzi chipo havatenderani nazvo sezvo kusina tsvimborume inongobvisa mwana wemvana madzihwa.
Inyacha zizi zakaita kuti maChina atipe paramene zvii zvimwe zvatisingazivi madiridiri zvavakavira nehurumende zvavari kuwana dzingave ngoda dzingave gold ingave blend chaiyo chii chaizvo zvakabva handifungi kuti zviri zvega.
Mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift of Celosiziva vazivisawo kuti bato ravo richange zvakare rodzokera kumisangano yedare reparamende uko vaivambosiya vachiti vainyunyuta nekudzingwa kwakaitwa dzimwe nhengo dzavo navasengezochabanga. Vatiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvichaziviswa gwara richatorwa nebateri mushure mekunzwikwa kwenyaya vakaendesa kumatare richiti vachabangu havana masimba ekudzinga nhengo dzeTriple C.
Munoziva kuti nyaya yedu iri mumatare musi watu tumupinda muhigh court vaipapo we are going to pronounce kuti chisu seTriple C ndepi police of direction yatikutora in terms of our engagement in parliament and our engagement local authority.
Chivakwa cheparamende ichi chakatanga kuva kwa muna 2018 chikapera muna chikumi 2022 uye chinonzi chakavakwa nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Apo kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas chinonzi nehurumende yeAmerica chinopfurikidza mwero muzinda wePalestine muZimbabwe. Nhasi waita gungano pamuzinda wawo muHarare uchishora zviri kuitwa neIsrael iyo yazivisa nhasi kuti mauto ayo nezviro manheru akambopinda kwenguva pfupi muGaza nemotokari ndokubhomba dzimwe nzvimbo. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Gungano iri raitwa pakadziswa mureza wePalestine semucherechedzo wekuchema zvizvarwa zvenyika iyi zvafa kubva zvatanga hondo iyi musi waGumi Guru 7. Vamiriri venyika dzinotyidzana nePalestine dzakaita seSudan, Egypt neIran, masangano echiIslam munyika pamwe nebato rezanu PF vapindawo mugungano iri vakabata zvinyorwa zvinoratidza kutsutsumwa pamusoro pehondo iyi pamwe nezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero. Asi nyika idzi dzinosanganisira America dzinoti dzakatemera vatungamiri vashoma vanotonga nedemo. Mumiriri wePalestine muZimbabwe Vatama Almasri vatenda nyika dzose dziri kumira nenyika yavo kusanganisira Zimbabwe.
I want to thank you on behalf the embassy of the state of Palestine to the Republic of Zimbabwe for your attendance and for your solidarity and this.
Ndinoda kutendai ndakamirira muzinda wePalestine muZimbabwe nekumira nesu panguva ino zvino zvakatiomira senyika yePalestine muhondo yeIsrael. Ndinodawo kuzivisa kuti tichamirawo nehurumende yeZimbabwe kurwisa zvirango zvayakatemerwa neAmerica iyo yatinoshorawo zvekare mukutsigira kusagadzikana munyika medu kubudikidza nehondo iyi.
Vachishora danho ratorwa nemuzinda wePalestine muZimbabwe nhasi mumiriri weIsrael muZimbabwe, Botswana neZambia Amai Ofra Farhi vanoti kutsutsuma kwePalestine hakuna zvakunoreva kana Hamas isina kukanda zvombo pasi.
This is something that no country, no normal country, no Zimbabwe, no Israel can bear and they have.
Hondo iyi haina basa nenyika dzese idzi kusanganisira iyo Zimbabwe kana America chaiyo yavari kutaura.
Vanotungamira sangano remadzimai rechiIslam reFatima Zahra Women's Organization Amai Haja Makwinja vanoti vari kuchema nevanhu vePalestine vachichenura chikwata cheHamas vachiti gakava iri rakagara riripo kubva kare kubva Israel payakatanga kupamba ivhu rePalestine. Mumwe wechidiki webato rezanu PF achishandawo nesangano reCitizens Against Economic Sanctions vaishane sumarima vati Zimbabwe nePalestine zvine hukama hwakasimba kubvira panguva yehondo uye vashorawo America nekutemera Zimbabwe zvirango zvavati zvinokanganisa upfumi.
Hukama hwePalestine neZanu PF hwakabvira kare, wakabvira kubva munguva yatinoti this is the liberation struggle. Apo taiona vagari vePalestine vachiratidzawo kushushikana nezvaitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ukama wacho wakabva kure. Kana vachiti zvirango zveupfumi zvakanangana nevanhu ivo vachibata ofisi yemutungamiri wenyika, zvazvinongoreva ndezvekuti mutungamiri wenyika paakaiswa pazvirango izvi haana kuiswa ichibva kumba kwake.
Asi vemapato anopikisa munyika vakaita se Citizens Coalition for Change vanoti upfumi wemuZimbabwe wakaondomoka nekuda kweuori neumbindi ndoga webato rezanu PF kwete zvirango. Mutungamiri webato rinopikisa re Democratic Party Dr. Uraya Izembe vati yavaone chikonzero chekuti Palestine ide kupindira panyaya yezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe.
Nyika yePalestine haifani kupindira munyaya dziri kuita muZimbabwe dzamanyepo zvekuti Zimbabwe mune zvirango, iyo nyika yedu yeZimbabwe isiri pazvirango.
Vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe vafa muhondo iyi kusanganisira chiuru chimwe chete nemazana mana kubva kuIsrael. Uye Hamasi inoti muGaza mafa vanhu zviuru zvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mana nevatanhatu. Vanhu vemuAmerica vafa makumi matatu nevatatu. Hamasi inonzi yakapamba vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevana kusanganisira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reIMF rinoti upfumi hwenyika yeZimbabwe uchatidererei pane zvaraimbenge rataura gore rapera uye riri kuyambirawo Reserve Bank of Zimbabwe kuti ikaramba ichidhinda mari kunyanyawo dziri kunzi dzinotsigirwa negoridhe zvichatopa kuti upfumi hukurumidze kuenda kumawere. Asi gavhana weRBZ Dr. John Mangudya vanga vachiti mari dzinotsigirwa negoridhe idzi dzinoshanda kudzikamisa dhora remunyika. IMF yakatumira chikwata chaye kuZimbabwe chakashanda kubva musi wa18 kusvika musi wa25 mwedzi uno. Gore rapera IMF yakanga yati iri kutarisira kuti upfumi hukure nezvikamu zvina nezvigazvinomwe kubva muzana kana kuti 4.7%, asi inoti nekuda kwekuderera kwemitengo yezvicherwa uye kusanaya zvakanaka kwemvura upfumi hunogona kukwira nezvikamu zvitatu nezvigazvishanu kubva muzana kana kuti 3.5%. Chikwata cheIMF ichi chinoti Zimbabwe iyo iri kuda kubatsirwa nebhanga iri kugadzirisa upfumi hwayo uye kutaura nevayakakwereta vairi kutadza kubhadhara inofanira kuvandudza mashandiro ayo kana ichida kuti izvi zviitike. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zizininga weStudio 7 abata chipanga mazano cheRBZ vari mukomiti inoona nezvekufambiswa kwemari vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe divi ravo.
Vati zvinorumbidzika zvabuda paIMF zvinorumbidzika zviri kutaurwa neIMF uyezve zvavanotirima nzere zvinogona kuterereka kuti zvigogona kutibudisa matambudziko atiinayo senyika. Tinobata mabatiro ekuti vanenge vachitipa zano rekuti upfumi hwedu hungafambisika zvakanaka sei panguva ino vasingakwanisi kutipa rubatsiro rwemari. Vanogona kutipa cheke mazano nekuti rumanzeye.
Ndezvipi zvamunganongedzera zvabuda mukushanya ikoku?
Vanoti rumanzeye chii? Vanoti aiwa, vangu tingava tiri kusimukira panyika nezvimwe zvese zvichiitika zvakanaka. Asizve, tine nyaya dzakaita sekuti zvimwe zvatinononga-nonga zvichiri zvebhanga guru rehurumende. Hatinofanira kuzvibvisa pabhanga guru rehurumende nekuti zvimwe zvokonzeresa kuti mari inge ichiwanda kura sina maturo zvinokonzeresa kuti igoshayiwa simba.
Mashoko enyu imi pane zvinonzi bhanga guru renyika riri kuita zvarinofanira kunge risiri kuita otiwo kudini?
Bhanga guru rehurumende rinobayira ipapo richiti takatotanga kutozviita nekuti kana takatarisa kubhadhara kwanga kuchiitwa zvikwereti zvekunze zvakanga zvakagara pabhanga guru rehurumende zvakatobviswa kandoiswa kubazi remari dzenyika inokandisa mari dzenyika reministry of finance. Saka ndokwazvagara ikoko zvarumbidzwazve kunge aiwa bhanga guru rehurumende harigoni kunge riiye rinenge rakabata mari richibhadhara mari dzekunyika nekuti zvinogona kukonzeresa kuti vagopindirazve muhomwe yekuti paye nechimisikizo chekudhindwa kwemari nekuti bhanga guru rehurumende rine homwe inodzika isingaperi inoramba ichiinda ingori kurudziro iripo yavatipa asi inotambirika kurudziro yacho.
Vanga vari chipanga mazano chebanga re RBZ va Persistence Gwanyanya vari parunare muHarare naIvan Zininga wa Studio 7. Ivan zabata onyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions Dr. AD Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Ivo vanoti zvingangokanganisa Zimbabwe pakuti upfumi hwayo huti zvakanaka ndoda kutaura zviri zvina. Chokutanga vanoti vanoona sekuti maminerals huri Zimbabwe inonyanya kutemba nezvichekwa zvedu. Saka vanoti vanozvitenga kwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana China naAmerica vanoona sekuti mutengo wezvicherwa haukwiri kuchatodzika. Chechipiri vanotarisa futi vanotaurira nyaya yeagriculture zvezvirimwa zvedu. Semaziviro anoita vazhinji vanonyanya kutarisa weather yeZimbabwe kati kaita maguta tinowanzo kuita futi nzara. Gore rino retupi takatarisa iro tinogona kusawana mvura yakanyanya zvakadarika mamwe makamiri apfuura iyi zvinova zvinogona kutikanganisa kuagriculture.
Pane chirungu chabatwa apo chanzi quasi physical operations chiri kunzi chinoda kuti chinzi dzorwei. Ndozvipi zvivateereri vangade kunzwisisawo ipapo?
Kana vachiti quasi physical operations vanenge vachitaura kuti reserve bank renyika vanenge vava kubata basa ririfange richiitwa ne yatinoti Ministry of Finance. Reserve bank yavafanira kupindira kudau ivo inotoita zvekuti ishandise mari da kuyaita magokoins kakuti hatitototi ivo printing chaivo kutoprinta mari kuti vafande mamwe maprogram zvisiri zvinotarisirwa kuti zvirevenge iite. Saka vanoti zvikaramba zviita izvozvo zvagara zvichiitwa vagono vachipo zvakazitwa vavanguti varipo vagara vachizviita zvinokanganisa yatinoti value yecurrency yedu inflation.
Tochitarisa rwendo irworwo rune here zvamunoona zvichizobatsira Zimbabwe kumberi uko kuti nyaya dzeupfumi dzigadzikane munyika?
Zvakakosha. Ushamwari hwakaita seIMF, World Bank nevamwe zvakakosha nekuti isi tinozviziva kuti nyika huru dzakaita seAmerica, nyika huru dzakaita seUK vanowirirana chaizvo naIMF. Zimbabwe peiri iko zvinezvi tine yatinoti chikwereti takatokurisira zvisingaiti. Saka chikwereti chocho kuti chinase kutaudzwana zvakanaka kuti tisazopeya mainterest akakurisa kana kuti upfumi hwedu huvandudzwe. Ushamwari neIMF wakanaka, ushamwari neWorld Bank wakanaka, ushamwari nedzimwe nyika zvakanaka, tichikweshana tichidi tichitorodzana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions Dr. AD Mahembe vari parunare kuCape Town muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevasere kana kuti 18 vakaurayiwa nezuro manheru mudunhu reMaine muAmerica nemumwe murume panzvimbo yekudyira nekutandarira. Mapurisa ari kutsvaga Robert Card ane makore makumi manomwe ari kunzi ndiye akapfura vanhu ava. Apo nyika yave kugadzirira sarudzo dzemabi-election matunhu gumi nemashanu ane nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende navasengezo Shabangu, avari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change, zvakawanda zviri kuitika zvinonzi nevamwe zvinogona kutadzisa sarudzo idzi kuitwa kana kungoita kuti ZANU-PF ipiwe zvigaro zvose yakagumbata zvayo. Bato reCCC rakatoenda kumatare richipikisa kudzingwa kwenhengo dzaro kudare reparamende, uye High Court iri kutarisirwa kunzwa nyaya iyi musi waTumbudzi. Ukuwo ZANU-PF yatokwira chinhano chimwe chete mugadziriro yayo mushure mekuzivisa kuti ichaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato mumabi-elections aya kana kuti maprimary elections musi waHwanimbudzi. Izvi zvinosiya papi nyaya yekusarudza vamiriri vanhu vakasununguka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vatimu Muringai pamwe nenhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nukufunza mamandaza kuti varu kuona sei nyaye sarudzo dzemabai election iye.
Sarudzo izi dzakango kosha semakoshero anongoita dzimwe sarudzo nekuti dzinopa mukana kuvagari vemzvimbo dzichange dzichitwa sarudzo kuti vatsvage vamiriri vavo. Saka isu nemafambiro atanga tichiita atiri kuramba tichingoita tinoona zvakakodzera kuti titange kugadzirira pari zvino semukana iwoyo watapiwa neveTCC nekusarongeka kwakaita mumba mavo kuti tikwanise zvakare kudzokera kuvanhu. Tinoti aiwa tine vanhu vari kuda kukumirirai ivo vanhu vosarudza munhu wavo vavanoda. Saka isu tongoita semaitiro atagara tichiita semusangano tinoenda kumaprimary kupa vanhu chance dzekuti vasarudza anozovamirira.
Vamuringai, tinonzwa kuti bato renyu rakatozivisa kuti harisi kuzopinda musarudzo dzeby election idzi. Mungatiudza mamiriro akaita urongwa hwenyu?
Kutadza kutonga kwaita ZANU-PF muZimbabwe takugara tiri maelection cycles ari unnecessary. Tinoziva kuti izvi zvakamboitika futi 2022. Tikurememba kuti kwakazoitwa futi maby election muna 2022 March. Asi isu tinoziva kuti CPC yakavhoterwa nevanhu. Munhu anonzi Chabangu uyu ari kuti angari memba yeCPC nezvakadaro daro. Asi tinoziva kuti inini ndikapfeka uniform yeZimbabwe National Army hazvirevi kuti ndamusoji. Saka regai vamboita zvavo zvemahumbu avo. Isu seCPC tikumira nevanhu ende takamira nevanhu.
Vamandaza, mazuva zvataurwa nava Muringai, pindurai tinzwe.
Tinotishamisa kunyanya isu vezanupf nevamwe vagari vemuZimbabwe ndechekuti nyonga nyonga ikaitika mukati mebato reTCC inonzi yakonzerwa nevanhu vezanupf kureva kuti ivo vanenge vachiti muTCC varimo vese ndevezanupf. Chamisa ndevezanupf, Chamangu ndevezanupf, Biti ndevezanupf, Watchman niwe ndezanupf. Nekuti ava vakapikisana mukati imomo vakatanga kurwisana vanopomera zanupf. Zvino chaiye chaiye anonzi weTCC ndeupi?
Vamuringai, bato renyu rakasapinda musarudzo. Marasa chido chevana veZimbabwe wakavhotera bato renyu. Hamusi maakupa here vashabangu mumwe mukana kana mabara ekuti vanga vachidzinga dzimwe nhengo dzeparamende?
Nyaya iripo ndeyekudai so takarepresenta vanhu veZimbabwe kukaendwa kukatoitwa maselection processes zvese zvikaitwa mari dzikashandiswa nezvakadaro daro election ikaitwa. Saka vanhu veZimbabwe vari kuona nyaya yacho kuti haina kumbovandika kana kuita sei. Vanhu vari kukonzeresa zvese izvi tiri kuvaziva. Vanhu vakamirira Zimbabwe vari kuzikanwa. Pati iri kumirira zvido zvevanhu iri kuzikanwa. Vachamisa neTCC yataura kuti izvo zvekuita mhirizhonga nekuti kudeukero pakuti tipinde panyaya dzepawa haiwa. Isusu takamira nevanhu musi wa23. Saka ndozvatotaura izvozvo kuti vanhu vachiri kuita zvavari kuita vachitumana Chabangu vachiita zvavari kuita isusu hatinei nazvo. Takamirira vanhu veZimbabwe ende vanhu veZimbabwe vanoziva kuti CCC ipati yevanhu.
Vamata zatipete hedu chirongwa, tingatarisira here kuti ZANU-PF ichawedzera zvigaro nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato reCCC muparamende tichinzwa vachiti havasi kukwikwidza mabyelections akaenderera mberi?
Tikapiwa mukana wokuti vanhu vadzokere kumabyelections ariko, vanhu vane maconstituencies ari kuitwa mabyelections tinotarisira kuti vachaona chokwadi, vachapa chigaro kumunhu anokwanisa kuvamiririra.
Vamuringai, tipete chirongwa, tingaona here nhengo dzakavhota musarudzo dzaNyamavhuvhu dzichitambira danho renyu rekuti hamusi kupinda mabyelections kana aenderera mberi?
Ndinoti kune vanhu vese veZimbabwe, kune mwana wanyamunhu, Zimbabwe ndeyedu tese. Zimbabwe yakarwirwa, vanhu vakashaya, misha ikapiswa. Zvikanzizvo nevakomana vari kutonga ava vachaunza rusununguko. Hapana rusununguko rwati rwauya 43 years, hama dzangu. Saka zivai kuti chikwata chenyu cheTCC chakamira neni, hakuna kwatiri kuenda.
Vanga vari nhengo yeTCC vatimu Muringai vari parunare mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza vari parunare muHarare neStudio 7. munhau dzemitambo. Mutambi wetsiva yevanhukadzi ane mukurumbira kuda Chiwandire apiwa mukana wekurwira bhandi reWBC International iro rinomuisa mutambo mumwe chete kuti arwire bhandi reWBC regoridhe zvakare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Maneja waChiwandire vaClyde Musunda nhasi vaudza vatori venhau kuti WBC yapa Chiwandire mukana wekuti arwire bhandi reWBC International iro riri maoko aYuvraj Singh anobva kuIndia.
Ipati yatakawana yakuda kwacho Chiwandire ari kunotamba swafiti Silva kuAustralia. Ari kunotamba akachallenja Build the International World International Boxing Council title. Yaka challenge saka akutama nemusana anobva kuIndia anonzi Raj Singh uyo wajasangana naye.
Vamusonda vanoti bhande iri rakakosha nekuti Chiwandire akaritora anowana mumwe mukana wekurwira bhande repamusorosoro reWBC regoridhe.
Bhazi bhande riri nouremu nokuti ndere pasi rino rose asi riri inumber 3 muorganization yeworld boxing council. Sokuti kana achinga arwina bhande iri achawanazve mukana wekuzorwira bhandi rokupedzisira reWBC.
Gore rapera Chiwandire akamborwira bhande regoridhe iri asi akakundikana kuritora mushure mekurohwa nemapoints naYemilet Mercado wekuMexico. Chiwandire pachake anoti atotanga kugadzirira zvakasimba kuti akunde.
Ya, can promise you much sezvandakamboita kuMexico. Handiinga kuzii zvakawanda wanda but only our training yatinofundidzira kuti tichaiita ichapinza maboxing house and also to prove ourselves kuti we can do it.
Izvi zvatsinirwa nemurayiridzi wake Tarisai Ponde anoti panosvika zuva remutambo vanenge vatodarikidza gadziriro yacho.
I think my voice about 60%, but if you see a waking at that 60%, you won't imagine the future of our eyes. Because we need to be at a scrap of peak. We have to see about everything we need to come to the end of waking. At that time, we must come.
Vamusonda, vanoti, vane mavhidhiyo asinyi achirwa ayo varugaroona naChiwandire kuti azivisise marwiro emutambi wekuIndia uyu.
Pamutambo uyu ndakakwanisa kuongorora musana waachanga achitamba naye ndikatarisa nematambiro anoita musana wangu ende uyezve pamaratings musana wangu atori panumber 10 iye ari panumber 41 saka ndinotarisira ende ndinovimba pamutambo uyu tichange tichikunda.
Mutambo uyu uriko musi wa15 zvita kuAustralia uko kuna vana muzvina bhizinesi vari kushambadzira nekudira mari mumakundano aya. Chiwandire akaita mukurumbira apo akaenda kuZambia ndokunorova Catherine Piri nekutora bhande reWBC reuremu hwesirivha. Akadzivirira bhande iri nekurova Zulina Monos wekuMexico izvo zvakamupa tikiti rekunorwa naMercado wekuMexico zvekare. Chiwandire ndiye mutambi wechipiri muZimbabwe kutora bhande reWBC reuremu hwesirivha achitevera mutsoka dzaCharles Manyuchi uyo anoti ave kuda kuregedza zvetsiva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakana nachirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nhasi apo tine hurukuro nemadzimai nezvavari kuita kusimudzirana panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovhura dare idzva reparamende zviri pamutemo. Israel neZuro yakatumira mauto nemotokari kunorwisa muGaza kwechinguva chipfupi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Taboka Ncube.